aguzi kuti vanhu vari kudzingwa asi kuti vanhu vari kunzi bhadharai mitero yenyu kukanzuru kana muchinge matadza kubhadhara mitero yenyu huyai titaurirane kuti mobhadhara padoko padoko kana musingakwanise kugara mudzimba dzekanzuru musingakwanise kunge muchibhadhara mari then mobuda henyu mopinda vanokwanisa kubhadhara renti nekuti dzimba idzi dzinenge dzakaitirwa kunzi kanzuru inge ichiwanawo cheuviri.
Ko vamwe vanhu vacho vari kunzi vataura nesangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vanenge vari kuti munenge manga musina kuvasuma kana kuvapa matsamba ekuti vaakuda kudzingwa ichokwadi here?
Kwete ayo manyepo ndokutaura kunoita vanhu nguva dzose kana vachinge vazoona kuti kanzuru yakashinga pane zvainenge yanga ichimbovaudza vasingateereri vanomhanyira kuti takatina kuudzwa izvizvo taagara di taakuzvitarisira kuti ndomashoko anongobuda.
Saka muri kuenderera mberi nekuudzinga vasina kubhadhara mari idzi?
Tiri kuenderera mberi nekuti vanhu vabhadhare mari dzepanhu pavanogara vabhadhare mari dzemabhuzi avo ndo programu iri kuenderera mberi iyoyo.
Ko tichingotarisawo nyaya dzekubhadhara mitero vanhu vari kubhadhara here muHarare umu tichitarisa nzvimbo dzese tisingatauri hedu udziva rasekwa chete?
Apa kungoti maudzwa nyaya yekudziva rasekwa asi nyaya iyi iri kuchiitika muguta rese kuti kana usiri kukwanisa kubhadhara madhuzi ako kanzuru iri kuisawo kuti madebt collectors tine madebt collectors ewell cash vatiri kutichiendayo munotora zvikwereti zvedu zviri kuvanhu asi kurudziro yedu hombe ndeyekuti kana munhu uine chikwereti nekanzuru uya tigare pasi titaurirane toona kuti tinobhadharika nguva yakareba sei.
Asikako veweukeshi zvavakambonzi vanga vamiswa vadzoka zvakare?
Aa, chinzwa izvo hatiri kutaura weukeshi iripo itori pabasa izvozvi.
Ko yakadzorwa sei ipo paine nyaya dzanga dziri kumatare?
Hakuna nyaya dzanga dziri kumatare, yakadzorwa neruzolution of council.